Nengwe paramende batore MDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaGift Chimanikire imwe yenhengo dzebato iri dzanga dziri munhandare nhasi. VaChimanikire vati vafunga kuzopemberera zuva ranhasi vari muchinhoi nekuti vakambogara nekushanda muchinhoi kwenguva yakareba hondo yerusununguko isati yapera. VaChimanikire vati vafadzwa neurongwa hwanhasi sezvo huine mafungiro matsva ekutora zuva ranhasi seremunhu wese.
Inguva yavangu kuchinhoi nhasi kana ndakatanga kusoenza muno muchinhoi 1974 ndikazobva 1977 ndakuenda kunze kwenyika nguva yehondo. So zvakava ndakaita tamboti nhasi ndakumboonawo yeuchidza nehistori yeindependence yezimbabwe ndiri kuno kuchinhoi kwandakakurira ndichishanda. Aisapose no new dispensation yacho iri kuratidza kuti kuvana kuitwa hurumende yedu kwaane chokuita mukati nechi nevatungamiriri vechi vanochengetedza runyararo.
Murongi wezuva ranhasi amai Cecilia Chitiyo vati vakaronga zuva ranhasi vasingatarise zvemapato ezvematongerwo enyika.
Tikati vanhu vachauya nemarigalia sezvamaona hapana auya neregalia, tikakurudzira kuti munhu wese ngaasununguke kuuya because this is a government thing, this is how we try to handle it.
Amai Chitiyo vati vacharamba vachiita kuti mhemberero idzi dzipindwe nemunhu wose.
Itari nzira yedu yekuti ticharamba tichitoi murungu kuti zvinoramba zvichitonaka kudarika ipapa tichigadzirisa pataitoo zvimwe mamisteki, bati tiri kutarisira kuti as we go forward zvinhu zvicharamba zvichitoi murungu zvichimira zvakanaka.
Zvichakadaro, nhengo dzebato rezanupf hadzina kufara nekurongwa kwanhasi vachiti nhengo dzavo dzinosanganisira sachigaro wavo vaziyambe ziyambe dzarambidzwa kugara patafura yepamusoro sezvo yanga iri yevemauto. Nhengo idzi dzabva dzaramba mabiko aitirwa pachinhu University of Technology apo vabuda munhandare mushure mekutaura kwegurukota rezvematunhu vawebhesita Shamhu. VaChimanikire avo vanga vakagara pedyo navaziyambe vati vaziyambe segurukota guru vehurumende vangadai vagara patafura yepamusoro.
Magaruro anga akaita vaziyambe ziyambe apa handikakomedza, handizivi kuti ichakaitirawo asi taitarisira kuti aipa nhamba yavari kuhijako saminista uyezve sechairman wechi vemusangano wakuno zvakupera.
Asi vaziyambe vati havana basa nepavagadzwa vachiti zvakanaka kugara muvanhu umo vanonzwa zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.